Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwiphilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera ndira 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chezuva repiri mugore ra 2021. Ndini Rachel Tondi chitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Rasikirwa kunyanya vemhuri ini tatiri 7 boys. Tatasara tiri 2 ini naivo. Saka zvoreva kuti kwasara ini 1. Dokura skiba mukomanga chi advice achitungamira achita zvose. As a family we've lost a father, a brother, wanga chi advisor kuti tive izva tiri because of him. Saka tinokuremekwa rasikirwa ngepiro rarivhari.
Munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika mu MDC Alliance va Emmanuel Chimwanda vashaya. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichibata vanhu vakawanda munyika.
Chichabata kuti chichasvika zvakadii zvakare inyaya yeCOVID-19. Saka COVID-19 kana ikaterera mukufamba kwegore rino zvinobatsira kuti maindastri upfumi hwenyika hupunduke huende mberi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mvura ikaramba ichinaya zvakanaka uye chirwere cheCOVID-19 chikapera, upfumi hwenyika hunogona kusimukira zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muMDC Alliance vaEmmanuel Chimwanda vashaya. Vachimwanda, avo vakambove Assistant Commissioner muZimbabwe Republic Police, vanonzi vakashaya nezuro manheru. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vachimwanda, avo vembove Assistant Commissioner muZimbabwe Republic Police, vakashaya usiku hwemusi wechishanu, ari kutaura akamirira mhuri yemufi, uye ari munin'ina wemufi, vaClifford Chimwanda, vaudza Studio 7 kuti vachimwanda, vashaya mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere cheitsvo.
The best we could do but phone the ambulance, iuye vatore. Tombatafona ambulance ikambodileya akati mutombo inda kumwe. Vachina vatenda yekesi yeCOVID vakazobuya havo. Saka ndovakazokonfirma kuti vachimwanda vazopora. Tikati okay, ndombavavatora ndokuenda navo kuGomo Hospital. Saka vokuGomo vakabva navo kuGomo vachinoita maprocesses ekuGomo Hospital ekuconfirmation nadoctor ndombavazoendesa kuNyaradzi. Saka nhasi ndokwata chiprocessa yedu mapepa avo. Takamirira vana vavo vanobva kumwe ari ku UK, two ari ku UK, mumwe ari ku America, vati vari kuprocessa, vari kuita home COVID test, hoping kuti by Tuesday vane vasvika.
Vachimwanda vati varasikirwa zvikuru semhuri, vachiti mukoma wavo ndiye anga achitungamira mhuri, kunyange anga ave mune zvematongerwo enyika.
Tarasikirwa kunyanya vemhuri ini tatiri 7 boys, tatasara tiri 2. Ini naivo. Saka zvoreva kuti kwasara ini 1. Dokura skiba mukomanga chi advisor achitungamira achita zvose. As a family we've lost a father, a brother, wanga chi advisor kuti tive izva tiri because of him. Saka tinokuremekwa tarasikirwa ngepiro rarivhari.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati sebato vari kushushikana zvikuru nekufa kwavachimwanda. VaHlatchwayo vati chanyanya kuvarwadza ndechekuti vachimwanda avo vanove mumwe vakambove muchipurisa kubuda pachena kupikisa hurumende yeZANU PF vashaya munyika musati mave neutongi hwejekerere uhwo hwavairwira.
Munozviziva kwana Bikita kusi kwadza vanhu vachigara mugomo vachinetsana nana hunju vaya vachimwanda vakaoneka vari mupurisa akamira nevanhu asina kumira nebato aimira nevanhu kuti vanhu vanofanira kuchengetedzwa inise mupurisa basa rangu kuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe tinoona vanhu vaiita zvinhu zvisangurama kudai vaisungwa vaiendeswa kumatare vachitongwa nemhosva dzavo tinoona vachimwanda vari munhu aida kubatanidza vanhu ndosaka President Nelson Chamisa vakavapa chigaro chekuchengetedza musangano cheSecretary for Security ndiyo chigaro chakakosha mubato chigaro chinisingapuwe munhu wese wese kunyange kunyambori kunyika chaiko chinopuwa kune vanhu vane hana vane rudo nevanhu vanoda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika tarasikirwa negamba tirikuchema senyika semusangano
vachimwanda vakasiya basa muchipurisa vakapinda mune zvematongerwo enyika vakashanda zvikuru nevaimbo vamutungamiri weMDC Mushaka Bva Morgan Tsvangirai vakazodomwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuve munyora anoona nezvekuchengetedzeka munyika vachimwanda avo vakamboshanda mukomishoni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vanonyanyozivikanwa nekusunga kwavakaita vaimbo vemutungamiri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National War Veterans Association vachenjerai hunzvi avo vakarura nenyaya dzekukonzeresa mhirizhonga munguva yekutorwa kweminda kubva kuvachena nekurohwa nekuurayiwa kwakaitwa nhengo dzeMDC kubhigita muna 2000 panguva iyi vachimwanda vaive assistant commissioner muchipurisa vachishandira mudunhu remasvingo mutauriri wemhuri yemushakabvu ati vachimwanda vanonzi vakatarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kwagutu nemusi wechina vanhu vakaungana panhamba 25 open way ku South Atone muno muHarare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Vanhu vatanhatu vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pavanhu mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 369. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu mazana maviri negumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru gumi nezvina nemakumi masere nevana, kana kuti 14,084. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vose vanhu vagara vari munyika kunze kwemunhu mumwe chete anonzi akabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe chete nemazana matatu ane makumi mana nevanomwe, kana kuti 11,347, zvichitevera kupora nezuro wakare kwevanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 hwave zviuru zviviri nemazana matatu ane makumi matanhatu nevasere, kana kuti 2,368. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Izvo zvinoburitswa Studio 7 isisiri kutefenyura. Pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere nemana, kana kuti vadarika 84 million, uye vanhu vafa vadarika miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru, kana kuti 1,800,000. MuAmerica chete chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri, uye vanhu vafa munyika iyi vadarikawo zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvitanhatu, kana kuti vadarika 356,000. Izvo zviri kuisa nyika iyi pamusoro penyika dzose dzavhiringwa nedenda iri pasi rose. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi inoti Zimbabwe ine mukana mukuru gore rino wekusimudzira upfumi hwayo sezvo mvura iri kunaya zvakanaka. Mukuru wesangano ravana chipanga mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vanoshuvira kuti dambudziko reCOVID-19 ripere gore rino kuitira kuti maindustry ose ashande zvakanaka, ukuwo kurima kuchiunza pundutso.
mvuraika naya sekuzwa kwenyu zvinosumudza agriculture nyaya yokurima nyika yedu ichakamira chaizvo nenyaya yokurima nekuti 67% remazimbabwean population ichikugara kumaruwa naizvozvo nyaya yokurima inyaya ichakabata chaizvo upenyu hwevanhu vakawanda saka naizvozvo kumbiso yevanhu inenge iri panyaya yokuti mvura yanaya here kwarimwa here vanhu vaona zvokudya here ndikate kutini kana muchayeuka makore mairi apfuurayo mvura haina kunaya zvakati nakei zvakare upfumi hwenyika hauna kusumuka gore rapfuura hwakatodoperera ne 6.5% gore rino huri kutariswa kuti huchatisumukei kumaringe nekutariswa kwekuti kuchange kuchinaya takukanaya varimi vakarima zvinobatsira nokuti kana vemaindastry zvinhu zvavo zvavanoshandisa muindastry zvinobva zvakare muagriculture saka nyaya yekungonaya chete iyoyo inoshandura upfumamiri hweupfumi hwenyika.
Pane zvirongwa here zviripo pari zvino zvingaite kuti izvo kana mvura ikanaya nyika inomira zvakanaka munyaya dzeupfumi? Takatarisa kuti izvo veruzhinji vanenge vari kukundikana mukuwana zvikwanisiro.
Mukatarisa gore rapfuura patakatanga gore vanhu vanosvika 7.7 million vanga vachitoda kubatsirwa nezvekudya zvichireva kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka panyaya yezvekudya chaiko chaiko yekuwana zvekudya saka hurumende yanga ichingoita zvirongwa zvakaita sekomand agriculture vakatanga gore rino nyaya yepfumbudza nekuti vanhu vane minda midiki vari kutsvaga nduramo vari kutsvaga zvekuti vararame havashandise chirongwa ichocho chepfumbudza chokuti vaipuwa mbeu vachipuwa fetiraiza kwacho kuti varime panongokwana kuti iwo nemhuri yavo vadye kwegore rose saka pane chirongwa chepfumbudza chakaitwa zvakare maringe nenyaya yokurima kune zvakare presidential input scheme yanga iripo yokupa vanhu vanotambudzika mbeu kuti vagone kurima takaona mari yakati kuti ichiiswa zvakare kunyaya yokurima mubhajeti ra2021 tiratidza kuti nokuda kwekuratidzwa kwanga kwaitwa kuti mvura ichanaya hurumende yanga ichida kuonekwa ichigadzirira kuti vanhu vagone kushandisa mvura iyoyi kuti tidzorere Zimbabwe pakugona kuzvirimira zvinhu zvinoita kuti tigone kuva nepunduso. Saka panyaya yeagriculture ndinofunga kuti gore rino riri nani chose hatigoni kana kutorienzanisa nemakore mairi apfuura aya zvichabata kuti zvichasumuka zvakadii zvakare inyaya yecovid-19 saka covid-19 kana ikaderera mukufamba kwegore rino zvinobatsira kuti maindastry upfumi hwenyika hupunduke huende mberi.
Zimbabwe kubva zvayawana kuzvitonga muna 1980 yagara ichibuda nezvirongwa zveupfumi zvainopa mazita akasiyana-siyana, asi pedzisiro yacho hapana chiri kunyatsoonekwa chine pundutso zvapa kuti nyika isvike pairi papa mukuomerwa munyaya dzeupfumi. Zvii zviri kupa kuti imimi muve nechimbo chekuti izvo chirongwa cheurendwo huno chinogona kuti zvinhu zvigadziriswe zvakanaka munyika?
Matauriro andaita ini handisi kutaura kwemakore achati kuti ndiri kutarisa nyaya yegore rino maringe nokuti kukanaya chinhu chakaita kuti tiurongwa hwakawanda hwatakaita kubva 1980 hupashande inyaya yokuti tanga tisina kunyatsorongeka zvokuti tainyatsopedza zvatinge tati tiri kuita. Paishaika chido yenzi muchirungu political will kuhurumende yekuti zvavanenge vatara kuti taakuita zvoitwa.
Mukuru wesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Ganyenze vachitaura vari parunhare vari muHarare. Dare reCongress yemuAmerica rakavhota nezuro richirasa danho rakanga ratorwa nemutungamiriri wenyika iyi vaDonald Trump rekuramba kusaina bhiri remutemo wekupa bazi rezvekudzivirirwa kwenyika masimba ekushandisa mari mumabasa aro. Nhengo dzedare iri dzakavhota zvakadai nezuro kanove kekutanga kubva zvakapinda vaTrump muhofisi yemutungamiriri wenyika. Nhengo dzedaro iri rine nhengo dzebato dzeRepublican Party dzakawandisa
dzaka vhota dzichirasa masimba ava Trump ekuramba kusaina biri iri kuitira kuti bazi iri ripiwe mari yekushandisa inosvika mabiriyoni mazana manomwe nemakumi mana emadhora kana kuti $740 billion. VaTrump vakaramba kusaina biri iri svondo rapera vachipokana nezvimwe zvinhu zvaive mubiri iri izvo zvinobata makambani anoita zvesocial media vachiti makambani aya aishanda aine kwaakarerekera apo vaTrump vaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri weAmerica. Yasvika nguva yekutimbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evanhu vemuCameroon avo vakanga vatiza misha yavo zvichitevera kurwisana kwaiitika munzvimbo dziri pamuganhu wenyika iyi neNigeria vatanga kudzokera kumisha yavo kekutanga mumakore mana apo pakatanga kurwisana pakati pemauto emuCameroon nevanhu vanotaura rurimi rwechirungu munyika iyi vachiti vanoda kuti nyika iyi ipasanurwe. Masangano anobatsira vemachechi pamwe nemakanzura emunyika iyi vari kupa vanhu rubatsiro vanenge vadzoka kunogara munzvimbo dzavakatiza. Vari kumirira bato riri kutonga muNiger musarudzo yemutungamiri wenyika iyo iri kudzokororwa muna kukadzi vaMahomed Bazoum vari kukwikidzana nevaimbi vemutungamiri wenyika iyi vaMahamane Osman. Izvi zvinotevera zvaburitswa nhasi nekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi. VaBazoum vanonzi vatadza kusvitsa mavhoti anodiwa kuti vadomwe semunhu akunda musarudzo yemutungamiri wenyika kunyange hazvo vakunda vaOsman. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Frida Chanakira vanova ivo mukoti vari kushanda ivo munzvimbo dzinowanikwa idzo dziine vanhu vazhinji vari kubatwa nedenda reCOVID-19 imo muno muAmerica. Muzvare Frida Chanakira vakawanikwa zvakare vachidomwa sevamwe vevanhu vakashanda zvinonwisa mvura pasi pechirongwa cheZimbabwe Achievers Award chegore rino. Regai tiende kwavari tinzwe kuti pari zvino vanga vari kushanda vari kupi uyezve kwakamira sei kwavari.
COVID ichitori nedambudziko hombe nekuti ipapa ndanga ndichishanda kustate inonzi North Dakota. Takasendwa kuNorth Dakota takawanda kuti tinobatsira nekuti yakangova inga vasina kuprepare mahosipo ekuNorth Dakota.
Zvii zvamakasangana nazvo kunzvimbo iyoyi yeNorth Dakota?
Pandanga ndiri kuNorth Dakota mapatients aifa zvandanga ndisati ndamboona kuWashington DC kana ndiriko. Ende achifa kudaro isu kwatinobuda mushift medu taakuenda kana kumahotera kwatiri kugara vanhu vanenge vasina kupfeka mamasi. Vanhu vari kunzoko vanenge vachitotiudza kuti iflu hakuna COVID. Isisu tiri kudzokera muhosipitari tiri kuona COVID zvairi kuita. Ende wazoona kuti vanhu vaye vari kunze pavanozoya muhosipitari vakosora kana kuti vakutadza kufema vosvikosangana nezvavari kuona muhosipitari. Vari kunzwa vanhu vari kuchema muhosipitari, vari kunzwa madhokita manesi vari kumhanya mhanya muhosipitari. Mune action yakawanda yekutraya kusevha upenyu hwemunhu. Ipapo ndopavanotanga kubhilivha manje kuti COVID iriko. Unonzwa munhu akuti nesi Frida fonereiwo kumba kwangu muvaudze kuti COVID iriko nekuti ivo seniwo tanga tichingofunga kuti iflu. Chingovafonerai muvaudze kuti ndozviri kuitika kuno. But isiso zvinonesa manje kuti tifonere mhuri dzemunhu nekuti tinenge tiri bhizi kutsvaya kusevha upenyu.
Zvii zvamungayambire veruzhinji nyanya panyaya iyoyi yechirwere cheCOVID-19 vakateerera pari zvino mugore ijairino ra 2021.
Ini ndinoda kuudza munhu wese ari kumusha kuti COVID iriko. Kana payakatangawo kunofisa ingoti pamwe iflu pazvanga zvisati zvasvika kuno. Ende ndozviri kuita vanhu vakawanda vasati vaona zvatiri kuona isisi. Chiri important this year ndechekuti vanhu vese nevanhu vanga vasingabhilivhe kuti kune COVID. Ndoda kungovaudza kuti COVID iriko. COVID iri kuuraya. COVID haina treatment. Munhu ari kuya muhospital chikurapa pneumonia nemasymptoms anenge ari related ku COVID. Iwo matemperature, machikosoro, machi, but COVID haina chinoirapa. Ende vazhinji vacho vari kuya muhospital vari kufa kunyanya vanopinda muICU. MuICU ndomandiri kushanda inini. Mune vanhu vari pamaventilator. Mune vanhu vekuti havasi kukwanisa kana kusumudza ruoko kuita chinhu. Vanenge vakangorara tiri kuvafidha nematyubhu. Tinenge takavaisa matyubhu ekudraina fluid mumachesi. Tinenge takavaisa matyubhu emakapita kuti tonoti makidneys havachiri kushanda here. Asi prognosis yevanhu vese ivavo iri very low. Nekuti muhospital macho mutoriwo nechaos. Hapana ari kunyatsonzwisisa zviri kuitika muhospital kana kuti zvorapwa sei. Saka tese tiri kungotrayawo. Inini advice yangu ndeyekuti vari out there vari kunze kudzimba vana varume trayai kuprotekta hama dzenyu. Tekai mamask, gezai maoko, zivai kuti COVID iriko. Munhu wese uri kutarisana naye ingoimagina kuti ari positive necovid ndokuti zvifambe. Treata munhu wese uri kuita incontact naye as if ane covid nekuti ukadaro uri kuzviprotekta. Mumahospital umu tinoona baba amai nevana vese vanenge vari muICU vari pamaventilator. Saka advice yangu ndeyekuti vanhu ngavapfeke mamasi kuti zvipere. Vanokwanisa kubayiwa vaccine bayiwai vaccine.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Frida Chanakira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Faro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutanga gore dzvara 2021 tichiita hurukuro nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamusoro pemaonero avo mugore ra 2020 radai kupera. Uyewo gore ra 2021 ratadai kutsika. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMaguhu tichiti makorokoto egoredzva.
Ndinotenda Jonga.
VaMaguhu, maonero yenyu mugore ra 2021 munoona riri gore ringadai chisiyana here nezvamamuchiona mugore ra 2020? Tipeiwo maonero yenyu nepfungwa dzenyu.
Vatungamiri vatanga tinawo muna 2020 ndovatipinda nawo muna 2021. Hatina kuona shanduko huru pamafungiro avo, utungamiri hwavo tichikrosa kupinda muna 2021. Chakaita matambudziko ehuri akashambadzwa, vamwe vacho vakambosiyiswa mabasa. Asi hatina kuona vanhu vakaita sana Obadiah Moyo vachiendeswa kuTorongo kwenguva yakareba, kana vana Priscilla Mfumira vakabira mapensioners, vabereki vedu vakasiya mabasa kare kare. Hatina kuona vachipiwa mitombo yakasimba. Saka tiri kuona sekuti huri hucharamba ririro dambudziko ratingati the elephant in the living room. Dambudziko hombe richange richinetsa vana veZimbabwe muna 2021. Tichitarisawo zvekare nyaya yekuti mitemo yedu haina kugadzikana, haisi kunatsa kuyanana. Vanhu vakaisa mari dzavo mumabhanga vari kunetseka kuti vatore mari idzodzo. Zvinoreva izvo kuti vanoda kuuya kuzotanga mabhizinesi munyika vanotya kupinda mudziva rine ngwena, kuti vakaisa mari dzavo mabhanga havazokwanisa kubudisa mari idzodzo. Naizvozvo hatisi kuzoona kumutsiridzwa kwemabhizimisi, asi tichangoona vanhu vachingoona nehwaku mukwako, tichingowana kuti tikwanise kurarama kusvika muzuva remangwana, asi handizvo zvinofanira kunga zvichiitika munyika.
Vamagu, muri kureva here kuti mugore ra2020 hapana chakanaka chakaitwa nehurumende? Maziso enyu aingoona zvakaipa chete kana maitadzwa nehurumende?
Inini hangu ndiroda kuti ndiitaure ndakamira pachokwadi. Hapana chandaona chanatsa kugadziriswa nehurumende yedu. Hurumende yedu chainonetsera ndechekuti vanofarira makamera vakaita kanuka diki diki nekasina nemusoro wese kanobva kashambadzwa kuti onai zvataita. Panyaya yemigwagwa ndodondikuudzei kuti vanhu vazhinji iko zvino pazororo rino iri vakatadza kuenda kunoonana nehama neshamwari kumamisha nekuti migwagwa yedu it's a state of disaster. Tochitarisa nyaya yandataura yemabhengi, Reserve Bank of Zimbabwe iko zvino izvi harisisiri bhanga reguru renyika rine mukurumbira, nechikonzero chekuti vanhu vakaisa mari dzavo. Isu tinotarisa kuti hurumende ndiyo inofanira kuprotekta mainterest evanhu vanoisa mari mumabhengi. Asi iko zvino izvi handizivi kuti kangani kandakapinda mabhengi ndichiona vanhu vachiratidza kunyunyuta vachiudzwa kunzi nyorai tsamba kana muchida mari. Tsamba iyo inoenda kureserve bank of Zimbabwe, ndiyo inozofunga kuti ndokupai here mari kana kuti kwete, asi mari yacho ndeyako. Saka izvozvo ndinoti hurumende ndiyo iri kuita ukoronera.
Saka zvii zvamunokurudzira kuti zviitwe kugadzirisa matambudziko ese amadomaya mugore ra2021?
Masolutions edu aripo kana paine vanogona kuteerera vanenge vari kumahofisi ekumusoro. Chekutanga, tinotarisa nzvimbo dzatine vachingati comparative advantage, patinenge tiine mukana wekuti tinokwanisa kukurumidza kuwana pundutso. Totaura nyaya yemining. Zimbabwe inyika ine maminerals all over the country. Mamwe acho tiri nhamba yechipiri kana yechitatu pasi rese. Zvakaita sana platinum chrome, tinoproducer lithium yakanaka chaizvo. Saka hurumende inofanira kuti maminerals iwavo arege kucherwa nemakoronera ari muhurumende. Ngapaanyatse kusarudzwa mainvestor vane nhoroondo yemining. Noti kuti yecabinet minister ndiye anochienda kunoforma company yekuenda kunochera mineral, mari iyo yochorera mhomwe dzake. Itotarisa agriculture. Tine comparative advantage kuagriculture nenhau yekuti ivhu redu rakanaka. Saka tinofanira kuti gadzirisa agriculture kuti land ipiwe kune vanhu vanokwanisa kuproducer for export. Hurumende inofanira kugadzira matourist facilities.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamaguhu nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Mazvita.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokushuvirai goredzva rine makomborero. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muMDC Alliance vaEmmanuel Chimwanda vashaya. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichibata vanhu vakawanda munyika. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti mvura ikaramba ichinaya zvakanaka uye chirwere cheCOVID-19 chikapera, hupfumi hweZimbabwe hunogona kusimukira zvikuru. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 pasi rose, kose kwamuri.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.